ndofunga kuti zvinenge zviri nani nekuti mukatarisa vanhu vanovhota muno muzimbabwe pamaelection ogaoga vasati vambosvika ku5 million saka ndonga inhamba yekuti tinokwanisa kuenda kusarudzo uyezve nhamba yacho inenge inozokwanisa kuti inge iri inogutsa kuti iinde kusarudzo
pachirongwa chacho chekunyorisa kuvhota zvii zvimwewo zvamuri kunzwa kubva kune vamwe vamunobata navo basa
tine maobzevhari kuongorora kunyorisa uku mopup iri kuitwa isiri kuona kuti Bulawayo neHarare ndokune manumbers akasvika pa50% pavakapedza phase 4 saka ndokwatati takatarisira kuti dai vakaisa mavota registration centers akawanda asi patakatarisa takaona sekuti Harare neBulawayo ane mashoma uyezve vanhu vakawanda vamwe havatombozivi kuti macenters acho anenge ari kunzvimbo dzavo musi upi saka kushambadzwa kwakaitwa macenters aya kunenge kunoda kuti dai kwavaramba kuchiitwa uyezve dai zvaiita vashandisa vanechikoro kuti panenge pari pachikoro mazamairiwo matatu voudza vanechikoro kanoudza vabereki vavo kuti kuri kunyoresa ndoona sekuti ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatsira kwozoita vaya vanonzi maaliens vane dambudziko rero mubesetiskati dai zvaiita araji nezeki vashanda pamwe chete nokushambadza kuti vanhu vazive kuti ropawa mahara uyezve dai zvaiita arajio yatamopapu yaenda iko kune macenters inoenda zeki kuitira kuti vanhu vavanoda rubatsiro relong besetiseti vanobvanguripwa ipapo pazvinenge zvichiitirwa kwozoita dambudziko futi riari maserial numbers riri kungoramba richienderera mberi vanhu vanonyoresa vozonzunzai maserial numbers nokuti tichashaya chibage kana kuti unozvishaya mbeu ndokungada zeki futi yabuda pachena kuudza vanhu kuti izvi hazvisiri zvakanaka izvi zvinenge zvinopa vanhu kuti vange vachiintimidhetwa zviri pa hazvibvumirwe zvinopa kuti zvikanganise sarudzo dzedu dziri kuuya
asi tichitaura nevezanup f vari kuti ivo vari kuzviitira izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vanyoresa kuvhota uye havasi kumanikidza vanhu kuti vaendese maserial number avo kune masachigaro
biometric voter registration kushandiswa kwemamachini zvatambisa nguva ino saka kuvanhu vanenge vasingazivi kuti makombyuta anoshanda senemamachini yava technology ukangoudywa kuti tatora serial numbers musiwo kuvhota chiona kuti wavhota sei ende ukangorimaindwa kuti zviya zviya zvakamboita 2008 zvinodzoka vanhu vakawanda anobva vavhunduka ofunga kuti ichokwadi saka ndo zvatoti maitirwo azvinoitwa kune kwatakabva kumashure uku kwanga kuchishandiswa intimidation vanhu ango vanobva ngofungwa kuti ndizvo zviya zvitaitirwa kare kuti ndikatadza kuita segore rino sezvamunoona mvura yanonoka vamwe vanobva kutoti ndozoshaya chokudya rega ndidi ndivapewo serial numbers ndigowanawo chibage kana ndigopuwa mbeu saka ndonga icontext neenvironment yatiri kushanda kuti kana president yatara kuti toda free and fair election handisiri kuona wai zvichiitwa kose mamwe mapati asingaiti zvakadaro waiyo zanup f ichizongofunga kuti toda zova kuti vanyoresa here kana kuti vana vanyoresa kune dzimwe nzira dzaanokwanisa kuita dzokuti kana vange vari vashandi vavo vasingambondinidzwi vasingamanikidzwi vanouya vega chero openi pamusangano avo kana kumaofisi avo voratidza kuti inini serial number yangu iyi ndakaregesa pano kuti zviito panenge pachinyoreswa ipapo zvinobva zvaita intimidhate vanhu
totarisawo nyaya yakataurwa navamunangagwa yekuti vaakuda kuti vamwe vaongorori vekunze vanga vaimborambidzwa kuuya vauye zvakakosha zvakadizvi
inyaya yakanaka chaizvo nokuti kana pasina kubiridzirana kana chokuwandisa handioni wai vanhu vasinga udai wai maobzevhasi asingauyi zvakanaka nokuti munobva maratidza kuti zvese zvamunenge muchiita musarudzo zviri kuita pachena hapana chinovandwa uyezve zvakangonakawo kuti vanhu vakaona kuti pane maobzevhasi vanosununguka zvakafanana nepanenge pachitambwa bhora panenge pane marefri paya kana panenge pane vanongoonawo bhora chero munhu akada kubiridzira vanhu vanobva vatongoonawo kuti ndizvo kana vachinge zvafadza vamwe vanobva vakurudzirawo saka ndo zvekuti zvakanaka kuti maobzevhasi auye kana kune zvimwe zvichida kugadziriswawo vanozonyorawo maripoti opa marekomendation dai zvadai zvadai saka zvakangonaka maobzevhasi anopa kuti vanhu asununguke uyezve makandidati nevanenge vachikontesti anobva afilawo kuti pane vamwe vari kuonawo kuti zvinhu zvinofambiswa zvakanaka sei saka zvowedzerawo kuconducive environment nokupawo legitimacy zvikuru election yatakatarisira ithink yakanaka kuti zvikafamba zvakanapa inobva kuti hurumende yacho itambirike nokudyidzana nedzimwe nyika saka iyo observation ndiyo process yacho iri kutotangisa yokufambidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.